Ichokwadi kuti pane hurongwa huri kuchungurudza nekusuwisa zvikuru pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeBritain hwekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe nechisimba kuZimbabwe. Urongwa uhu mapepa atinawo anotaridza kuti hwakarongwa kunzi mwedzi wega wega kunofanira kuti kudzoserwe vanhu vanosvika zana kubva kuBritain vachidzokera kuZimbabwe. Kune vanhu vakawanda vari kuchema chema vari kuuya kwatiri semasangano ekodzero dzevanhu vachiti zvakanyanyisa kuoma kuti Britain idzosere vanhu panguva ino yakaoma kudai, nguva ino yedenda reCOVID-19. KuZimbabwe kuri kufiwa kusina mikana yekuti vanhu varapwe kana kuti vapuwe nhomba yakakwana. Uyezve zviri kushamisa kuti ko chirikiriki chiri kuitwa chinombova cheiko nenyika yeBritain neyeZimbabwe.
Pane zvamuri kuitawo here sesangano rinorwira kodzero dzevanhu?
Isu tiri kutaura neveHome Affairs vekuBritain kuti vamise nyaya yekudzosera vanhu nechisimba, vambotanga vaona nyaya dzekuti pakodzero zvakanaka here kuti vanhu vamanikidzwe vadzokere kuZimbabwe, uyezve nemhaka yeiko zviri kuitwa nechirikiriki panguva ino yakaoma kudai.
Kunze kwenyu pane vamwe vapindirawo here munyaya yekuti urongwa humiswe?
Pane vemasangano akawanda ekodzero dzevanhu muno muBritain, vatungamiriri vemakereke sekereke yangu yeWisiri Methodist Church muBritain, nevamwe vari kukurudzira vachichema chema kuti ino haisi nguva yakanaka yekuti vanhu vadzoserwe nechisimba. Uyezve pane gwaro ratanga kunyorwa ratingati petition.
Vanhu vari kuti kudii mugwaro?
Vanhu vachinyora kuti hurumende yeBritain ngairegedze kumanikidza vanhu kuti vadzoserwe kuZimbabwe panguva ino, ichikumbira kuti pamboitwa mukana wekuti vanhu vambomira zvachose kudzoserwa pasi pechirongwa chiripo iko zvino pakati peZimbabwe neBritain. Saka tinovimba kuti chichemo ichocho chichanzikwa kudare reparamende reBritain, hurumende yomborega zvairi kuita izvi zvekumbunyikidza nekumanikidza vanhu kuti vadzoserwe kuZimbabwe, ivo vachiziva kuti upenyu hwavo hunenge hwapinda munyatwa kana vakadzoserwa nechisimba, nekuti vanenge vachisvika kupinzwa mumaoko ehurumende yeZimbabwe. Ndo inosvikovatambira bazi rezvekunze muZimbabwe ndo rinotori nekuwirirana kwarakaita nemuzinda unomiririra Britain muZimbabwe kuti vaite urongwa ihwohwo. Saka munhu wese anenge achitozivikanwa kuti ndiani adzoswa anosvikiswa mumaoko ehurumende yeZimbabwe, tichiziva kuti hurumende yeZimbabwe yanga ichishungurudza vanhu zvakanyanya, ndiyo yanga iri honzeri yekusaremekedzwa kukodzero mukati meZimbabwe.
Ndianani chaivo ari kumanikidzwa kudzokera kumusha vamavhinga?
Iko zvino tiri kuziva kuti vanhu vari kutanga kumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe vanhu vari kunzi vakatongwa vakaonekwa vaine dzimhosva dzavakapara vachinge vaine mutongo pamusoro pavo kana kuti criminal record chekutanga. Chepiri, vanhu vekunzi vakaonekwa kunzi vanofanira kuti vadzoserwe havachisina nyaya dziri kumatare kana dzekutanga patsva kana kuti dzekukwidza nyaya kumatare ekumusoro ekuti vasadzoserwa. Uyezve tiri kuziva kuti vazhinji vanenge vaine nyaya dzichiri kumatare kana kuti vakatanga patsva havasati vava kudzoserwa nechisimba kana kumanikidzwa kana kubatwa vachiiswa kunzvimbo dzekuchengetedzwa kusvika musi wa21 July. Tinoziva kuti ndege iripo yakanzi itakure vanhu zana inofanira kuti isimuke muBritain musi wa21 July ichinosvika kuZimbabwe mangwanani emusi wa22 July.
Saka muri kukurudzira vamwe vasina kubudirira kuwana upoteri asi vachinzi vazodzokera kuti vaite sei chaizvo panguva ino?
Vazhinji kana kuri kunzi vanenge vasina kana mukana vanenge vachifanira kuti vaone kuti nyaya dzavo dziri papi kumatare edzimhosva kana vanga vakambomira vachiti nenyaya yedenda reCOVID-19. Vanhu vanofanira kutanga patsva kunyorera kuHome Office yemuBritain inotungamirwa namuzvare Priti Patel vachikumbira kuti vasadzoserwa nechisimba, nekuti kana pachinge pasina nyaya iri kumatare kana kuti iri kuHome Office vanhu vakadaro vanenge vachingokumbwa vachinzi dzokerai nechisimba zvisinei nekuti kuZimbabwe kwakanaka here kana kuti kwete.